Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, kurume 24, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamwe havaizive kuti 2018 takamurova. Takamurova akanoponera kunyamalawa. Ndosaka makona kuti Malala ngaramba ari kochera vakura. Zvino gore rino handisi kuenda kukoti. Ndoda kuti ndamurova ndianoenda kukoti.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voita musangano wavo wekupedzisira kuAirport pamberi pesarudzo dzemusi wemugovera.
Unje takaita inonzi agent chamber icot application ndinovimba kuti masikati anaya makagwita angu achange arimo mukati medare vachiita kuti nyaya iyi igone kunogadziriswa.
Mutungamiri weLead Muzvare Linda Masarira voendesa Zimbabwe Electoral Commission kumatare nenyaya yegwaro revavhoti.
Zvakakosha kuti tiwane kuti vanhu vakurudzirwe vabayiwe kudzivirira COVID-19 uye kuti mangwana vasava vanhu vanonyanya kupiwa mitemo inenge ichinzi musaungana.
Vanhu vanodarika zviuru zvino vamwe kana kuti 71,000 vobayiwa nhomba yeCOVID-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaita musangano nhasi kuAirport wakambenge warambidzwa nemapurisa nezuro asi akazodududza. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevatsigiri vavo mumusha weAirport uri kumahombekombe kweguta reHarare vachamisa vati vane tarisiro yekukunda musarudzo dzemusi wemugovera nesarudzo dzegore rinouya.
Ndava kana uchiziva kuti muhurumende ndiwe uri panext, usabhiyevha seboora ngoma. Asi varipo kana achiziva kuti vaakubuda vanobhiyevha sei. Ndaboora ngoma rinoda kuti ngoma isatambwa ibvaruke. Zvinoterera iwe boora ngoma. Ungaita mbiri yokuboora ngoma zvadu ruoko rwako ticharwa naru mungoma iyoyo.
Vaenderera mberi vachiti vagari vemuAirport vanofanira kupiwa magwaro anoratidza kuti ndivo varidzi vedzimba, kwete kuti hurumende inongotaura nyaya iyi kana pave kuitwa sarudzo pasina chiri kubuda.
Muno muAirport munoziziva kuti muri vanhu vakauyiswa kuno muchioneswa nhambo. Munhu aifanira kunge achiwana lendi yake title deed ipapo, kwete kuperekedzwa netitle deed wagara kudhara. Izvi tiri kupedza nazvo pawakagara ipapo. Unogona kuva nebepa, unogona kuva nebepa.
Vachamisa vati havasi kuzoenda kumatare gore rinouya sezvavakamboita muna 2018 pavanoti sarudzo dzakabirirwa vachiti hapana chiri kuzovamisa kupinda muhurumende.
Vamwe havaziziva kuti 2018 takamurova. Takamurova akanoponera kunyamalawa. Ndosaka makona kuti Malala ngaramba ari kochera vakura. Zvino gore rino handisi kuenda kukoti. Ndoda kuti ndamurova ndianoenda kukoti.
vakurudzirawo commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti ite basa rayo nemazvo, vachiti kana sarudzo dzikabirirwa nemugovera vachatora matanho akasimba. Vashorowo vamunangagwa nekutyisidzira kudzinga masangano anoshanda akazvimirira, vachiti masangano aya ane basa rakakura kwazvo rekupa vanhu chikafu pamwe nekurwira kodzero dzevanhu munyika. Vamunangagwa vakaudza vemapato aya pamusangano wavo kuchitungwiza kuti vasapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Vachamisa vatiwo vane urongo hwekugadzirisa upfumi hwenyika, nyaya dzekurima, mabasa, kuvhura mafektori nezvimwe zvakadaro kuitira kuti veruzhinji vazvirume ririmi nekunakirwa neupenyu. Musangano waitwa navachamisa waitwa mushure mekunge vaenda kumatare zvichitevera kumborambidzwa kwakanga kwaitwa musangano uyu nemapurisa nezuro. Matare abvumidza vachamisa kuita musangano uyu. Bato rezanupf rabva ratanga kupa chikafu chinhambwe chidiki kubva paitirwa musangano uyu, asi izvi hazvina kutadzisa vagari vemuepworth kuenda kumusangano wavachamisa. Pasi pechikamu chepiri chemutemo wesarudzo, kana kuti paragraph 7 of the fourth schedule of the Electoral Act, chapter 2.13, kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabaya elections kunopera na12 manheru ano. Ndakamirira studio 7 kuepworth, ndini Frank Chikowore.
Kana muchida chiswa motoenda pamufana wechidiki anokupa chiswa mangwanani mbanya.
Magweta ari kumirira mutungamiri webato reLead Muzvare Linda Masarira, ava ari kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga mumiriri weHarare Central mudare reparamende dziri kuitwa nemugovera. Nezuro akakwira kudare reHigh Court achida kuti dare rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iburise nekukasika gwaro revavhoti richashandiswa musarudzo idzi. Muzvare Masarira vari kudawo zvakare kuziva kuti mapepa ekuvhotesa achapiwa dunhu ravari kukwikwidza vari mangani. Nyaya iyi inonzi ichanzwikwa mangwana nenguva dza11:30 mangwanani, uye ichange iri pamberi pemutongi Justice Munamato Mutevedzi. Sachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti nyaya dzakadai dzinotaurwa nemukuru wekomisheni yavo vautoile Sly Gwana autatumira mubvunzo, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuru yataita naMuzvare Masarira.
Hunde takaita inonzi agent chamber High Court application ndinovimba kuti masikati anaya magweta angu achange arimo mukati medare vachiita kuti nyaya iyi igone kunogadziriswa. Kore rino patakapiwa kuti mavoters roll after nomination court, I think wangori musi wa28 January, kauti 29, pandakazorivhura ndakaona zvakare kuti zita rangu ranga risimo. Chief election agent wangu ndokuenda kuzeki ndokunopiwa rimwe voters roll. Rimwe racho ratakapiwa rakatoita kukanzurwa, rakanyorwa zvakare as of 8 January apakakanzura pacho panga pacho nedate ra2020. Saka ndonyunyuto dzatinadzo nekuti voters roll yatakapiwa dziri kugumira musi wa8 January. Iyo voters roll yakazovharwa musi wa28 January. Kwavakazoregista kana kuti kunyoresa kuvhota after musi wa8 January.
Saka imi zvii zvamuri kuda kuti dare riite?
Taisa mudare redzimhosva kuti ngavagone kuti vatipo obvuruo chairo iro richisashara. Chechipiri, mabaloti pepa edu aya hatisi kuziva kuti akagadzirwa eHarare Central Constituency mangani. Ini seumumiririri ari kuda kumira kuita MP muHarare Central ndokuti ndinoda kuziva kuti mabaloti pepa eHarare Central Constituency mangani.
Tiri kunzwawo kuti vari kukwikwidza muri kunyunyutawo nenyaya yekuti pachabvumidzwa munhu mumwe chete kana agent pa polling station yoga yoga. Zvakamirawo sei izvozvo?
Mangwanani ano taenda kumulti party na yose committee yaitwa kuRoosevelt, makandidates ese anga ariko, hakuna kunzi kuri kuuya polling agent rimwe chete. Bato rega rega ranzi runze mapolling agent baviri.
Mutungamiri webato reLead Muzvare Linda Masarira vari parunare muHarare neStudio 7. Komiti yedare reSenate inoona nezvemitemo muAmerica yeJudiciary Committee nhasi yapinda muzuva rechina ichizeya kuti yotambira here kana kuti kwete amai Ketanji Brown Jackson kuti vave mutongi wedare repamusorosoro reSupreme Court muAmerica. Amai Jackson vakadomwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kuti vatsive Justice Stephen Breyer ava vekuenda pamudyandigere. Komiti iyi yakapedza kubvunzurudza Mai Jackson neZuro asi nhasi yanga ichinzwa kubva kune mamwe masangano akaita seAmerican Bar Association nemamwe kuti vakakodzera here kana kuti kwete. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata gweta vaKennedy Masie vari kuTexas muno muAmerica.
Kuti munhu azwa nikachwana basa rikuwa Supreme Court judge anenge apoindwa na president. President ana masimba ekuapoinda anyone kuti aite judge Supreme Court. So kana vamwe apoinda kudaro anobva aenda pachikambi chechitu chokuconfirmwa neSenate. But kuti azopinda muSenate imoko for confirmation anenge atoitwa anonzi mainvestigations kuonekwa kuti anokodzera here kuva ari judge Supreme Court.
Tinoona kuti vaBiden vakadoma Judge Ketanji Brown Jackson vanova mudzimai wechitema kuti ave mumwe wemajudge veSupreme Court. Munoona vachibudirira here zvamataura izvi?
Ndinoona sevanobudirira because ivo vajudge Jackson vari very competent pane the confirmation proceedings aitwa so far. Vari kutaura zvinoda kuva izvo zvinonzwika zvichitaurwa najudge and vari kupindurawo mubvunzo iri kubvunzwawo nemasenators to the fullest. So ngati semaonera angu ene process yacho yaitwa so far ndinoona senge vanobudirira vachipuwa chitaro icho kuva Supreme Court judge.
Tinoona zvakare kuti bato remadhemocrats rakatarisana nemaelections emamidterm elections. Munoona sekunge judge ava Brown Jackson vanokwanisa here kunge vazogadzwa pachaitwa masarudzo idzodzi kana kuti ndo zvimwe zvingadai zvakatariswa navaBiden iri pavakadoma?
Yeah, ndinoona sekudaro because pa confirmation kuti izopera vachigara kuva Supreme Court hapana yatingati pachirungu set time frame. Process inogona kutora mamadza akatipo, inogona kutorawo nguva pfupi pfupi. But tichitarisa nezvakamboitika musure vakanominatwa judge weSupreme Court anonzi Emily Coady Bryant vakangotora mazuva 27 chete kuti vakonfirma. Saka ndoona sekuti kuda vaBiden vachitarisa navo nemaelections vari kutarisana navo kuti kuda judge Ketanji Brown Jackson vangapindawo muSupreme Court pachinguva chipfupi pfupi ichochichi.
Pane zvingadzidzwe here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imomuno?
Kudomo kumajaji apa chichatinyanya kuona chingatodzidzwe neZimbabwe inyaya yetransparency yatingati uchekerere wemainterviews emajaji. Toze hedu kuti Zimbabwe Judicial Service Commission yanga ichizviita izvozvo zvokudoma vanhu vachivaisawo kuti vauye vachitaurawo vachiiswa mubvunzo nevanhu vemuparamend.
Gweta vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7. Uwandu hevanhu vari kubayiwa nhomba yeCovid-19 huri kuramba huchiwedzera kubva hurumende zvayakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda kana kuti blitz nemusi wemuvhuro ichivhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba kusanganisira zvikoro. Muna Nyamavhuvhu gore rapera, Zimbabwe ndipo payakakwanisa kubaya vanhu vakawanda zuva rimwe chete vakadarika zviuru zana nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevana kana kuti 101,974. NeZuro vanhu zviuru makumi manomwe nechimwe zvine mazana matatu negumi nevapfumbamwe kana kuti 71,319 vakabayiwa nhomba yekutanga. Hurumende inoti iri kuda kubaya vanhu zvikwama makumi manomwe kubva muzana panosvika mwedzi wachikunguru. Vana vane makore gumi nemaviri zvichikwira vari kubayiwawo nhomba iyi. Kubayiwa kwevanhu nhomba uku kuri kuuya apo nyika dzakabudirira dzatanga kuonazve vanhu vakawanda vachibatwa nekamhando katsva kari kunzi Omicron Stealth. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti chirwere ichi chinoramba chichichinja chinja nekudaro zvakakosha kuti vabayiwe nhomba uye vasarivara. Ngatinzwe hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
COVID ichiripo zviya zvinokurudzirwa kudzivirira zvinongoramba zvikurudzirwa. Uyevo chakakosha ndechekuti tizive kuti nyaya yekubayiwa nhomba yevaccination ndo yaakuita kuti nyangwe nedzimwe nyika dziite sedzinosunungura zviga zviya zvavanenge vakaisa panyaya yekudzivirirwa kwecovid. Saka muchaona kuti tine nyaya yatinotaura iyoyo yokuti vanhu ngavabaiwe vaccination, ngavabaiwe nhomba, ngavavaccinatewe. Kureva kuti pokutanga munhu anobaiwa, kokutanga kwapera kana vhiki mbiri kana mavhiki matatu, obaiwa kechipiri nhomba imwe chete iyoyo, kozopera kana mwedzi mitanhatu obaiwa yatoti booster dose kana kuti third dose. Sezvaakuitika iko zvino, vanhu vanokurudzirwa kuti vabaiwe kechitatu kana vatingati booster dose.
Sei izvozvo zvakakosha?
Izvozvo zvinoita kuti munhu ave namasoja omuviri anodzivirira utachiona hweCovid. Ndo zvaakuita kuti nedzimwe nyika dzisunungure zvigazviya zvinenge zviripo, zvinenge zvichinzi aiwa iko zvinoizvi toda kuti tiise mitemo yokuti vanhu vasafamba-famba, vanhu vasaungana. Iya mitemo yamuchana kuti nyika dzakawanda dzaakusunungura mitemo iyoyo nokuda kwokuti vazhinji vanhu kunyika idzodzo vanenge vakabayiwa nhomba yeCovid-19. Ndosaka tichikurudzira vanhu muno muZimbabwe ngatibayiwei, ngatibayiwei nhomba. Uye tototenda hurumende iri kuisa chirongwa chekuti vanhu vabayiwe.
Mazerata
zvakatoonekwa nanamazvikokota kuti kutanga pamakore 12 zvichikwira vanhu vanokwanisa kuti vabayiwe nhomba yeCovid. Saka vanhu vanokurudzirwa navana vane makore 12 zvichikwira kuti vabayiwe nhomba iyo yeCovid-19. Zvakakosha kuti tiwane kuti vanhu vakurudzirwe vabayiwe kudzivirira COVID-19, uye kuti mangwana vasava vanhu vanonyanya kupiwa mitemo inenge ichinzi musaungana, musange muri pakati, musafamba-famba nokuda kwokuti vazhinji vanenge vabayiwa nhomba yeCovid-19.
Nyanzvi munyadzo zveutano Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chichitungwiza vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachakatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 5,432. Vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu, kana kuti 273, vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro. Madzimai akawanda anobva kuZimbabwe ari muBotswana anoti ave kuzviitira mabasa emaoko vachiti kushandira vamwe vanhu kana makambani hakuna pundutso. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Aya mazve mamwe madzimai anobva kuZimbabwe anorarama nekugadzira musoro muguta reFrancistown, Botswana, vari kushambadzira vari kudarika nenzira kuti vanogadzira musoro. Mumwe wemadzimai aya ndimuzvare nomalanga Sibangavo, vanoti vakadzidzira kutaura mutauro unotaurwa munyika iyi weSetswana nekukurumidza kuitira kuti vakwanise kusvaga vanoda kurukwa musoro. Muzvare Sibandavo vanobva kugokwe vanoti kugadzira bvudzi kwavo kuri kuita kuti vakwanise kuchengeta vana vavo vakasara kuZimbabwe pamwe nemumwe mudiki vavagere naye kuBotswana, kunyange hazvo vachigara vachiita vakitsi negonzo nemapurisa enyika iyi. Vabvakura vabvumidzwe kuita basa kana business rekugadzira musoro muBotswana sezvo hurumende yenyika iyi ichiti basa rezvizvarwa zvenyika iyi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Florence Manzungu vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso, vachiti varume vanodawo kubatsirwa.
Gara ngune murume wangu handisi, but ndine zvandinotengesawo. Ndinotengesa fish, ndinotengesa mavegetables, ndinotengesa zvokupfeka. Ya, tinotengesa zvimwe zvakasiyana-siyana zvinenge zviripo panguva iyoyo kuti tikwanisewo kuzviraramira semunhukadzi. Tisangomirire kuti vana baba vatishandire vachitiunzira mari kumba.
Amai Justina Ngwenya avo vane makore makumi mana nerimwe chete uye vachirima muriwo kumapurazi eGlen Valley ayo ari pedyo neguta reGaborone vauza Studio 7 parunaro kuti varikurima asi dambudziko ndekwe kutengesera.
Kuleni wengine saizo zizi, saizi wana wazoti kwenye makuu kama saizi, wana wazoti kwenye anjiti zinongoti supply mashopi and everything, wana wazoti sisi tufa ni makuu anjiti maoni, kwa ndoa mwe matamu kwa tunasanga na wao.
Amai tenda hichi mombe, wakazuri kwa kubuera ndoa kukurira kumvuma, wana itabasa rekusona mkutare Francis Town.
Challenge that no sangana na wola hizo sisi hicho diu kutumika shaka sana. So una so una kutimoni Maria ano kuchaja kutumbi ndo Maria kutupa asimu kwetu. It all yet he will be working. Pamoja pato chinda kutimona mna chida kutushenda overtime, but at the end of the month they won't give you money overtime. Maona. Kwa kungo shinga zopote afanya zaninga ide.
Kuitira kutwa pani sekura la misamuri yamo. Amai chimombe walo tenge sawa matemba ne dozo ano damuno. Senzira kuwezera Maria vanhu vana kubasa. Asi amai Pauline Marembo vanoti kutsvaga mafuro manyoro uku vakavaparira sezvo vakabva vaparadzana nemurume akanga asara kumusha. Zara iri kunzi iri kupfunya chisero munyika ndo iri kutizwa nevanhu vazhinji vachienda kunyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Mozambique, Namibia, Zambia nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinopurikidza mwero kuSomalia cheAl-Shabaab chinoti ndicho chakauraya vanhu vatanhatu panhandare yendege yenyika iyi yeMogadishu International Airport neZuro, uye chikauraya vamwe vanhu kusanganisira nhengo yeparamende amai Amina Mohamed Abdi avaitsvaga rutsigiro muguta reBelgrade. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky vakumbira sangano reNATO kuti rivape zvombo zvekurwisa Russia iyo iri kuda kupamba nyika yavo. VaZelensky vataura nevatungamiri veNATO ava vanosanganisira mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kuburikidza nevhidhiyo. NATO iri kusangana muBrussels kuBelgium nhasi kuti ione kuti ingabatsire sei Ukraine uye kutemera zvirango zvakaomarara Russia. VaBiden vari kutarisirwawo nhasi kuita musangano nevatungamiri wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7, uye vachasanganawo neveEuropean Council. NATO iri kukurudzirawo China kuti isabatsire Russia. Zvimwe zvematongerwo enyika dzinoti zvakawanda zvinofanirwa kunge zvakagadziriswa sarudzo dzemabielections dziri kuitwa mune mamwe matunhu enyika nemugovera dzisati dzaitwa, kuitira kuti sarudzo idzi dzinge dzichizonzi dzakachena. Nyanzvi idzi dzinoti zvinhu zvakaita sekurambidzwa nemapurisa kuita misangano kwemamwe mapato ane nhengo dziri kukwikwidza uye kusajeka kwegwaro revavhoti richashandiswa musarudzo idzi neZimbabwe Electoral Commission ndezvimwe zviri kunyunyutwa nazvo nevari kukwikwidza zvichapa mukana wekuti vamwe vaonese kunge sarudzo idzi dzisina kujeka. Mukuziya nezvazvo pamberi pesarudzo idzi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Uraya Izembe vanotungamira bato reDemocratic Party pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nemamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo idzi.
Boka iro reziki iripo iyi, pane umbo hwose huripo hunotaridza kuti vari kukundikana, uye zvinotaridza kuti vane tivi ravakarerekera ndo ravanoita sokuti ndiro ravanoshandira. Iyo ichifanira kushandira vanhu kuti vaite sarudzo dzavanhu dzakasununguka mujekerere. Tinoona the citizens coalition change iri kuonesa chamutava nhava kudhinhwa kwakaita magwaro okuvhotera zvakaitwa pasina nongedzo nomucherechedzo wemavara avanhu vari kukukudzana mapoka avo. Zeki yakabvisa zvese zvinofanira kuti zviiswe ipapo. Toonazve kuti misangano yes si iri kupaniwa na mapurisa ari kupindira. Sarudzo inofara kuita yavanhu mapurisa hafane kupindira achirambidza vamwe vakukwidza misangano.
Tonzwa kuna vamaguhu munoti vamaguhu tichitarisa sarudzo nekutarisa gadziriro matii ose ezvematongerwo enyika nezeke.
Ndinotenderana zvakapfuurisa nezvataurwa namuzvinafundo Dr. Zembe. Dambudziko guru riri munyika medu nderekuti hatinatsi kunzwisisa patakamira pamusoro penyaya dzesarudzo yatingati multi-party democracy. So tichitarisa bumbiro remutemo Zimbabwe inyika inofanira kuita sarudzo after 5 years ende kana paine vanenge vapiswa kupalamendi kana nekufa vanofanira kuti variplaswe kuburikidza nemabyelections. Asi mukatarisa in practice pato rinotenderwa kuti ringe richitsvaga vatsigiri ipato imwe chete nerizanup f. Mamwe mapato ese zvikuru sei recitizens coalitions of change bato rekuti riri kutorwa nebato rematoro kana kuti terrorist organization isingatenderwi kuti irarame uye iende kunotsvakawo rutsigiro touya kune aye mainstitutions yataurwa namuzvinafundo Zembe yekuti mukatarisa Zimbabwe nerepublic police vari kuvarambidza kuita marali zvoita sekuti polisi yedu
Dr. Zembe, sei mapato ezvematongerwo enyika achiramba achipinda musarudzo ipo paine zvinyunyuro zvose zviri kutaurwa izvi zvisina kugadzirizwa.
Vari kusundidzirwa mudziva nengwena nebumbiro guru riripo iko zvino riri kunzi Constitution of Zimbabwe Joint Amendment Act of 2013. Bumbiro iroro harizi bumbiro rinovaka hwaro hwenyika inotongwa nesimba ravanhu rinobva musarudzo. Saka ndodzokorapa shoko randareva zeki iripo iyi haigoni kuti ingaita muridzi wepembe wesarudzo yavanhu. Inofanira kumwandanyurwa kana kotoenda ku-2023 tinoimwandanyura toita bato ravanhu rinowiranwa namapoka ezvematongerwo enyika rowirirana namapoka ekodzero dzavanhu vakaita seana vamaguhu zvowirirana navanhu vose vagari vomuzimbabwe tatero ndobvotoenda kusarudzo yavanhu.
Vamaguhu, zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa matambudziko ese amasimudzai?
Chinhu chiripo chekutanga chiri kudiwa munyika yedu ileadership. Leadership inofanira kuseta mastandards waro wekuti nyika iite sarudzo dziri free and fair dzisina mishonga. Tinofanira zvekare kuita hukuro pakati pemapolitical parties ese ari kukwidza. Vanofanira kuti vava neplatform yavanosangana vachiisa zvichemo ende zvichemo izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe in real time tisati taita sarudzo.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Bacho Women's Round Table uchanotarisa zvinosangana nemadzinai muupenyu hwavo na 8 PM nhasi tiri kutaura nezvesarudzo zvemabai elections uye kuti madzimai ari kuwaniswawo here mikana yekukwikwidza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001202465 0318. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mutarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voita musangano wavo wekupedzisira kuEpworth pamberi pesarudzo dzemusi wemugovera. Mutungamiri webato reLead muzvare Linda Masarira voendesa Zimbabwe Electoral Commission kumatare dzimosva nenyaya yegwaro revavhoti. Vanhu vanodarika zviuru zvinomwe vobayiwa nhomba yeCovid-19. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda bakuvi